Salvation Army tine zvakawanda zvatirikubatsira sekuziva kwenyu social services yemuAmerica inobatsira zvikuru kunyanya zvinhu zvekudya nekumeka sure kuti vanhu vawana zvese zvavanonida pekurara pekugara saka zvese izvozvozvo unozivawo kana uri wekuZimbabwe unenge uchibatsira vanhu vese asi unofungawo pamusoro pevana veZimbabwe takaedzawo kubatsira ivi painge ichinyanyonetsa paya paya paane malockdowns taitotora tichodherivhara food kuvana veZimbabwe nevana veamericawo zvakare but zvikuru sei kufunga pamusoro pevana veZimbabwe taibatsirana navo nekungoona kuti vari kuhaiti here vagere zvakanaka here pane ari kurwara here pane vatirogona kubatsira here so taingofamba takadaro takashayikirwa nevamwe sisi vaiita basa rakanaka zvikuru kwete necovid but vakangoshayawo nematural conditions but vakashayika tikamhanya mhanya tese sevana veZimbabwe munoma munew york muamerica yese tikavatsvagira mari tikavaendesa kumba tikabatsirana tikabatana zvikuru paya pamunonyeperwa muzhinji vana veZimbabwe havana kubatana but chokwadi ndechekuti tinayo unit nekubatana kwacho chatinako zvakare batana mukuita zvinhu zvakanaka zvikuru sei ivhi nenguva yecovid inoyaiwa yatotibatsira kuti tibatane kupfuura zvatandakaita kudara
chizvarwa chezimbabwe ichi chakafira muno muamerica ndiani uyezve makavabatsira
vainzi sisi Catherine Mhizha vaive munhu aibatsira vanhu vakawanda zvikuru vamwe vakatoita mabasa vamwe vakawana pekugara pamusana pasisi vava so pavakashaya takati isusu ava havaende kugofund ava ngatitaurei isu seshamwari dzavo ngatibatsiranei tireize mari yekuti amai nababa vanoona mwana wavo shuwa takazviita tikaraisa $32,000 zvisingambowanzoitika $32,000 yatakabata uye tikakurumbidza kuvaendesa kumba within 2 weeks vakanga vakumba kazhinji zvinotora kana mwedzi chaiwo kuti munhu aende kumba but mwari vakatikomborera nekubatana kwevana vezimbabwe nezimbabwe neembassy nevekuzimbabwe zvikafamba zvakanaka zvikuru
pari zvino tinoona kuti makatanga imi mubatanidzwa padandemutande mubatanidzwa upi uyezve unoshanda sei
mubatanidzwa wedu unonzi Zim Family USA hashtag yacho iyoyo hashtag Zim Family USA chinangwa ndechekubatanidza vana veZimbabwe tiriuda kuti tiite yatiri kuti human touch kubatana kwekungotaura nyaya kutaura nyaya pamusoro peZimbabwe nekwatakabva nekwatiri kuenda uye nekungobatana nekuita maevents uye ndepekuyamurana uye ndepekuyananisa vana veZimbabwe kunyanya sei vari muAmerica
vanenge vachida kupinda mumubatanidzwa uyu vanokuwanai sei
vanongotibata ipapo paZim Family USA mukati zimfamilyusa@gmail munobva matibata zimfamilyusa@gmail mukada kubatawo mufundisi munogona kungovabatawo is 845-519-0710 845-519-0710
vamwe vangada kuziva kuti ivo Pastor Ngwenya ndiani mamwe mabasa apa muri kuitawo imi semunhu
ini ndiri mutumwa wamwari mwari vari kundishandisa zvinoshamisa kuZimbabwe ikoko izvozvi ndiri kuvaka youth transformation center musha wandiri kuvaka wekuti vana vauye vachinjwe upenyu nyika yese the whole world iuye idzidzire culture yeZimbabwe ndiri kuzviitira kwazvimba izvi kuchivhere vauye vafare vazive kunonzi kudzura vazive kunonzi kumora huchi vazive kunonzi kukama mombe tida kuzviita zvese izvozvo pavillage yo youth transformation center iri kukwazvimba uko kuburikidza nechiitwa chinonzi Zimbabwe summer camps mukaenda pafacebook mukangotsvaka Zimbabwe summer camps munobva mazviona so ndo zvatiri kuita izvozvo tiri kuchengeta nherera kuZimbabwe uku mwari vachitibatsira vari mwari kuenda kuchikoro izvozvi pandakabva kuZimbabwe muna February munomu ndakasiya ndapa mabhora nyaya yekuti tinoramba tichiti vana vari kuita madrugs vanhu vari kudini isi pasina chatiri kuvapa chinovabatsira hazvina zvazvinobatsira uye kana muchida kuti tibatanewo imimi kwamuri ikoko muchida kuziva maprograms ari kufamba sei aiwa ndibatei